DC. Mangwanani akanaka vatereri tinosanga na fakare mangwanani anasi uri musiwe muvhuro 14 kukadzi 2022 makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirokwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ukatarisisa vazhinji vacho havana zvitupa zvekuzvarwa, saka ndoimwe dambudziko.
Sangano reproject vote 263 rinoshora Zimbabwe Electoral Commission pakufamba kwayo isina vanhu vanopa vanhu zvitupa kuti vakwanise kunyoresa kuvhota.
Marala anengozi nokuti vanhu vakawandisa vanoungana. Restraint yese vanenge pasisina, vanhu vanenge vachingomhorosana, vanhu vanenge vachingohagana, vanhu vanenge vakambandidzirana pamarari. Hazvina kunaka panguva ino.
Imwe nyanzvi mune zveutano inoshora kuitwa kwemisangano nemapato ezvematongerwo enyika kana kuti marali panguva iyo COVID-19 ichiri kunetsa munyika.
Kana vaBiden vakaenderera mberi nokusumudzira madzimai echitema vachivaisa kuSupreme Court, sezvanambotaura kuti inenge yaita history muno muAmerica, ende inyaya inenge yaita history muBlack History Month.
Mutungamiri weAmerica atarisana nekuzadzikisa chivimbiso chake chekudoma mudzimai wechitema wekutanga kudare reSupreme Court. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rakaumbwa nevechidiki kuti vakurudzirane nokubatsira kunyoresa kuvhota reproject vote 263 rinoti raitarisira kuti Zimbabwe Electoral Commission sekuimbisa kwayakanga yaita veruzhinji ichange ichifamba nevanhu vekuhofisi yeregistry vanopa vanhu magwaro ekuberekwa kana kuti mabirth certificates pamwe chete nezvitupa zvinoitisa kuti vanhu vakwanise kunyoresa kuvhota, asi izvi hazvina kuzoitika. Umwe wevakuru vesangano reproject 4263 vaAlan Chipoi vanoti mhosva yekuti vanhu vazhinji vasakwanisa kunyoresa kuvhota vanoipa kuZEC sezvo yakanga yavimbisa vanhu kuti ichange ichizofamba nevanhu vehofisi yeregistry vanopa vanhu magwaro ekuzvarwa pamwe chete nezvitupa, izvo zvinoita kuti vakwanise kunyoresa kuvhota.
Tingada kuti mhuri yeZimbabwe izvizive kuti Zimbabwe Electoral Commission sekupromisa kwainge yakaita gore rapfuura, apo vaifanira kunga vachitanga yavanoti mobile voter registration muna December, vakakundikana kuti vange vachiitanga, vachipawo zvikonzero zvekuti they were supposed kuti vange vachifamba nevanhu vekuofisi yaregistrar avo vanopa vana zvikwanisiro zvekuberekeswa, aya tinoti mabirth certificates nemanational IDs. Uye sekupromisa kwavakaita kuti vachatanga muna February, vakakwanisa kunge vanga vachitanga blitz kungoti dheki iri kufamba munzvimbo dzese mumaconstituencies anogara vanhu. As I speak right now, vakatanga musi wa1 February uye vari kupedza musi wa28 February, ende tiri kuvatarisira kuti vange vachienda munzvimbo dzinokwana kuita 2900 maplaces. Vachibva ipapo takabatikanawo zvishoma nekuda kwekuti tanga tichitarisira kuti vanga vachifamba nevanhu vekwaregistra sekupromisa kwavanga vakaita, but vakakwanisa kunga vachikundikana kuti vanga vachifamba nevanhu vanopa zvitupa zvekuzvarwa kuvana vadiki, because yavanoti vota mobile registration blitz, vanenge vachitarisira kuti vange vachiregista vana vaya vachangosvika ma18 years. So ukatarisisa vazhinji vacho havana zvitupa zvekuzvarwa saka ndo imwe dambudziko.
Pano vamunoshora here pane zvirikuitika apa? Izekere kana kuti iregistrar's office?
Isusu sekuudzwa kwatakaita nevekuzeki. Vakati takataura mukatarisa magwaro avakabuditsa iyaya tinoti muchirungu secular ravakabuditsa muna December mushure meunga vakundikana kuti vanga vachiita the same voter mobilize voter registration blitz. Vakati takamirira vanhu vekuma offices a registrar kuti vange vachizofamba nesu kutanga muna February. Sekutanga kwakaita muna February tanga taine tarisiro yekuti vachatanga kufamba nevanhu vekwa registrar sekupromisa kwakaita. So dambudziko apa rinongodzoka kuzeki on the basis yekuti kana vanga vakundikana kuti vanga vachifamba nevanhu vekwa registrar. Sekutaura kwaunga wakaita mumashure kuti takatarisira kuti tinge tichifamba nevanhu vekwa registrar vakanga vangori support kuti vanga vachinyora kuti rumwe rugwaro runoadresa mazimbabwe sekupromisa kwatatakaita mugore rapfuura kuti tichatanga kufamba nevanhu vekuma offices aregistrar. Zvazokundikana because ofisi yekwaregistra yati zvakati 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 so that vanhu vanosara vari pachinzvimbo 1 vanosara vasina maproblems vanosara vachinzwisisa the actual thing chiri kuitika chiri paground. Saka izvozvizvi problemu yese inongodzoka kuzeki asi zeki tainge akwanisa kutiudza kuti ofisi yekwaregistra yaramba yati zvakati. That's when pataizodzoka takuti ofisi yekwaregistra ndo ine dambudziko. Pari zvinoizvi tinongodzoka kunenereda zeki because ndo yanga yakatiuyimbisa chinhu chayatadza kuzadzisa tisingazozivawo kuti chii chakatadzisawo vanhu vekuofisi yekwaregistra kuti vanga vachifamba nevezeki pavari kunyoresa vanhu kupoti.
Avo vange vari umwe wevakuru vesangano reproject vote 263 vaAlan Chipoi vari parunare kwamutare nestudio 7. Zvichakadaro sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti svondo rapera rakanyorera tsamba kuZimbabwe Electoral Commission richida kuziva huwandu hwevanhu vakapiwa zvitupa kana kuti National Identity Cards. Mugwaro kunasa chigaro veZEC amai Priscilla Chigumba, Zimbabwe Lawyers for Human Rights inoti inoda kuziva huwandu hwevanhu ava mushure mekunge ZEC yamisa kunyoresa vanoda kuvhota musi wa 24 mbudzi gore rapera ichiti vanhu havana zvitupa. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vanoti sangano ravo rinoda kuona kuti chii chakachinja kubva zuva iri kusvika musi wa 13 ndira 2022 apo ZEC yakatangazve kunyoresa vanhu kuvhota.
Zimbabwe Lawyers for Human Rights yakanyora tsamba kune ZEC inova Zimbabwe Electoral Commission ichikumbirawo kuchema-chema kuti tiudzaiwa kuti kubva pamakapa suspension yenyu kana tsamba yenyu makanyora muchiti mamira zvokurejista vanhu vangani vakapiwa magwaro kana maID mapasipoti, mabirth certificate, registrar general. Ndozo vakumbira kubva kuti ZEC itiudze. Ndozo vakanyorwa tsamba nemagweta ekodzero.
Saka vamafunda, ZEC yakapindura here? ZEC yakati chii kwamuri?
Tsamba iyoyi takamirira response kana kuti minduro inobva kuZEC haisati yauya. Takamirira kutinzwa kuti vachatiudzaiwo here kuti patakati tambomira paya pane zvakazoitika zvakawanda. Saka ndozvatakamirira kutinzwa kuti vanongani vakaregistwa neregistry ndokwatakamirira kunzwa nyaya yacho.
Avo vange vari mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vari parunare kuHarare nestudio 7. Tichienda pamhepo, mutauriri weZimbabwe Electoral Commission amai Leticia Kazembe vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana akafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose, asi vamwe vanhu makumi masere nevaviri 82 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvinosiya uwandu hwevanhu vafane chirwere ichi munyika yose vachingova pazviuru zvishanu nemazana matatu ane makumi manomwe nevana 5374 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi matatu nechimwe nemazana matatu ane makumi masere nemumwe 231,381 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana matatu ane gumi nezvitatu zvine mazana manomwe nemakumi masere nevatatu 4,313,783 vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana matatu ane makumi mana nezvina nemazana manomwe ane makumi mashanu nevashanu 3,344,755 ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru zvisere nezvitatu zvine mazana maviri nemakumi manomwe nevana 83,274 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi zvichakadero imwe nyanzvi mune zveutano uye vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti nyaya dzemarali dzava kuitwa nemapato ezvematongerwo enyika idzi zvikuru nebato rezanupf zvinotyisa nekuti misangano iyi inoisa vanhu panjodzi huru yecovid-19 panguva iyo zvunhu zvave kuratidza kuita nani
zvemarali panguva ino yatisati tava neshuwa neumbovo hwokuti chirwere ichichafamba sei mazuva anoteverayo ndinoda kunge kuchekeresa vanhu
sei masvika pakutaura izvi Dr. Madzorera
marala ane ngozi nokuti vanhu vakawandisa vanoungana restraint yese panenge pasisina vanhu vanenge vachingomhorosana vanhu vanenge vachingohagana vanhu vanenge vakambandidzirana pamarali hazvina kunaka panguva ino
marali ari kuitwa nezanupf nemamwe mapato ezvamatongerwo enyika anoratidzei kuvanhu Dr. Madzorera uye hazvichakonzeri kukwira kweuwandu hwevanhu vanobatwa nechirwere ichi here
panogona kunyuka imwe variant yezvino tichiri pazororo recovid-19 saizvozvi marali waya ndo anozopruvha kuve dura rechirwere chopararira chouraya vanhu vakawandisa ngatiregei kurasa kuzvidzora kwedu nemhaka yemabielections ari kuuyaya ngatichengetedzei mitemo yedu yokuavoida masuper spreader events rally isuper spreader event togona kuurayisa vanhu vakawandisa saka indinoona kunge zvisina uchenjeri kuti zanupf itange kuita marali yezvino
vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vari parunhare kukwekwe nestudio 7 nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
pastudio 7 apo muri sei vashamarari vestudio 7 apo inini ndinozwa kurwadziwa kana vana vezimbabwe zviro zvese zvese muchingosvora nezvakanaka ko panesidho pakaita nyoka tichi nyoka inodaidzirwa makerwani here kuti uya kuno kune chaitita zvisisi ndosofamba nemutoo zvakanaka saka kuenda kwavamunangagwa kumozambique handione pane chikonsero chingareketwa sezvo vanenge vachigadzirisa kuti vakomana tibatsirewo apo hakuna asingazvizivi kuti ivo zimbabwe vase zvayakabatsirwa nemozambique kuti vane zvisununguko ndatenda zvangu ndatenda zvangu mundifarisirewo dangwe rangu mundifarisirewo mwana wangu apo ndatenda apo pamatunhu apo
vamukasi vevana mukoma jonga akandimiri nevamwe wose kustudio 7 ndoda hangu kungotsiura mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vanotaura kuti hanzi hapana mumwe munhu unotonga zimbabwe nyange akafamba netsoka kubva izvezvo svika asvika kuchina unosvika zimbabwe isati yatongwa nevamwe vanhu president mnyanga kwa wano nye pawa jera kuri gama election hapana munu unawada kwa wasada kuwanda ni chukunwe usanye pa wana wakudi mkuru itawaye kutimimi munu rikama election tuma wanyire kwete zokti munu di wana wana munu chunga sechororo wana wana imimi paana zao wana niyo sentisamisa ngachile mlombe eni jefu dini kuna mjope
Magasimba iri wa baba tanuno kavande sinofara chose ndinotenda ini ndoda kumbokomenda mashoko a vice president edu vachiwenga ndinotenda nemanzi avo manzi asina ruvengo mukati manzi anumba anoumbe rudo mumhuri yeZimbabwe edha uri opposition kana kuti urirura wapati manzo akataura achiwenga manzo akanaka chaizvo zvino kudai mhuri yeZimbabwe kana vatsigiri veZANU-PF mwateredza mashoko avachiwenga nyika yedu inoenda mberi ndatenda zvangu mufarise vose vashamarari vestudio 7 amen
Makadiko vashamari vestudio 7 zitandoita tapiwa mushere ndiri pano pajoni chekutanga ndoda kungoreva hangu pane vanhu vanotiwo vamunangagwa vakanaka asi ndichishaya kuti vanoti vakanaka chii nguva zhinji ndotonzwa munhu ari kuSouth Africa chiyanzi vamunangagwa vakanaka saka zvinondishamisa ini kuti munhu kana achiti vamunangagwa vakanaka vamunangagwa vari kugadzira nyika iye ari muno muSouth Africa munhu wacho handizivi kuti munhu anyani kada kurevei kechipiri ndiri kunyatsoshaya inini kuti munhu kana achinounganira munhu akaita samunangagwa achirova maoko tine crisis yematicha asiri kupuwa mari vana havasi kudzidza danho iri rekuti mateachers haasi kupuwa mari harisi danho rakanaka mateachers vanofanira kupuwa mari inokodzerana nebasa ravo vanhu vakadzidzira basa iri kusvika pachino nechepamusoro chekuti vakapuwa maqualifications ekuti vanofanira kuti vanodzidzisa vana saka naizvozvo vanofanira kuti vapuwe mukoro yavo yakakodzera ini ndiri kumira nematicha
ndoda kutaura pamusoro pekuti zvakatagona vamunangagwa zvekuti hapana opposition haifi yakatonga havo ndiwo manyepo chaiwo chaiwo nyange vamugabe vaingozitaurawo asi havakabvawana ii changobva chete simba riri muvanhu kana vamunangagwa hasimba haribvi mumuromenyu hai simba rinobva muvanhu nyika ndeyevanhu nyika ndeyevana vezimbabwe haisi nyika yenyu nyika haisi yezanhu nyika ndeyevana vezimbabwe inhaka yavo yavakasigwa navasiteguru manje imi mava kuda kutora kuita yenyu kuisa muhomwe zvifi zvakaitika izvozvo neva 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 tinei tonga chete nyika iyi president Nelson chamisa vanopinda chete
zidesivinavasiisivinabo vamunangagwa vanotaura vanotaura sekuti vakatsika dombo makumba avo smith waidarowo kuti kwasara 1000 years 1975 kuti azopa manyika azopa nyika mablacks asi pa5 years nyika yanga yatotorwa yakuenda kumablacks saka vamunangagwa vasataura sekuti vakatsika buwe kana vakatsika madombo pasi pemakumba avo hausi umambo ka kupresidendi zvakasiyana neupresidendi chavana vationa vagari vachitoshaa ndechii nokuti vachavari kutiitira izapapa yatinoona saka vanhu vanofanira kuti vaone kusvinura ndonguva ino yekuti vanhu vachinje leadership iripo yezanupf kusike leadership itsva ine maonero matsva nezvino zvitsva kana iyi leadership iyi igara iripo zvona kuti tatofa
Hello, Pastudio 7, wana mkoma jonga, makadiko, mose neva, mwendri kuno kusouth Africa, ndinoti CCC ndo yedu, hakuna kumwe kwa tinoenda, ndo kwa taka totarisira ukoko. ZANU-PF ngaembo mira zvayo, hapana chaida, ndatenda zvangu.
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika Mutambo weAmerican football uchangopera kutambwa pakati pechikwata cheCincinnati Bengals ne Los Angeles Rams. Los Angeles Rams yasimudza mukombe we Super Bowl 2022 nezvibodzwa 23-20. Tabata chizvaro cheZimbabwe chinofarira zvemitambo Brian Msekiwa kuti atiudze zvaitika. Brian, chii chaitika? Tiudzewo zvawaona.
Mutambo wa Super Bowl watambwa zvawo pati papa sina at not my big place between Cincinnati Bengals and Los Angeles Rams. It was a close game. Yeah, winner by 23-20. But yes, now my big plays are not one. One is now. Why? First, my big plays because team Rams. Yeah, it's my injuries. Two of their best receivers were acquired. That's why the Buddha. Then the quarterback acquired Angus Remobile, so Harris Moita. And also my throws is known to throw my big throws are accurate, my long throws. But my throws either there were no throws, kana kuti anga shaya vano receiver my throws achisaka. Saka my big plays are abango shaika.
Mm-hmm. Kuvatambi nevanhu voye Los Angeles unorevei mukombe uyu?
Super Bowl zvinoreva kuti team ndiyo champion yemutambo unonzi National Football League NFL in the whole world. Zvinoreva kuti ndo number one vawina championship. Zvinoreva kuti ndo the best team mugore ra 2022.
Ko Cincinnati Bengals chavatadza chii kuti varuze mumutambo uyu?
My statistics are not your my odds ekuwina anga agara ari against them from the beginning. Awana kutadzwa kunzi vange vachahwina mutambo uyu nenyaya ye lack of experience. Quarterback wavo ndo second yake mu league esi yake ana kutamba magames akawanda akangotamba a few games achibva akwara. Saka akangoti ndorangariri like first yake kutamba magames acho esi akakwana. That's number one. Number two, my players acho even Bengals vachiri vadiki pamakore. It's a young team in my new players. Tikatarisa Rams ilitorine 10 my players akatomboenda kuma Super Bowl championship. And also quarterback wao anga ine 11 years atamba muliki. Saka tikangoti experience ya gara yanga ichingonzi ndo yanga iri better than the youth. But because of lack of experience. But tikangoti Rams yanga ichingori ne more experience chete. Anikati versus skilled but lack of experience.
Chizvarwa cheZimbabwe chinofarira zvemitambo Brian Msekiwa ari parunhare muMaryland ne Studio 7. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vatarisana nenguva yokuzadzikisa chivimbiso chavakaita pavaitsvaga rutsigiro kuti vave mutungamiri weAmerica. VaBiden vakavimbisa kuti kana vakava mutungamiri weAmerica vachadoma munhukadzi wechitema wekutanga kuti ave jaji mudare guru reSupreme Court. Pane vanhukadzi vechitema vakawanda vanokodzera asi pane vatatu vari kunyanya kutaurwa nezvavo. Tabata Gweta vachishandira mudunhu reTexas vaKenneth Masie tikatanga nekuvabvunza kuti ruzhinji rwevanhu muAmerica runofungei pamusoro penyaya yekudomwa kwemudzimai wechitema wekutanga kuti ave jaji weSupreme Court yeAmerica.
Vanhu vakawanda vari kusiyana-siyana mafungiro nenyaya iyi yekudomwa kwemunhu wechikadzi uyezve ari wechitema. Vakawanda vacho vari kutaura vari kutambira nemufaro chiitiko ichi kuti kana chakaitika at least zvinenge zvaisawo benji ratingati Supreme Court uremu hwokuti at least iringe rane equal representation yevanhu vese veganda uyezve inenge yasimudzira vakadzi vechitema muno muAmerica kuti vanokwanisa kuitawo majaji edare guru renyika inoiyi.
chigaro ichi chakamuka sei uye vanhukadzi vechitema vangani vanonzi vanokodzera kutora chigaro ichi.
Pare zvino parikwasa kungodomwa mumwe chete one. Toza kuti vabheya vaka resigna and izvakabva zvaisa an opportunity yokuti padomwe munhu mumwe chete zvake muno muAmerica yese kuti aite judge we Supreme Court. And munhu anokwasa kungodoma izvi ndi va President Biden. But munhu anenge adoma anofanirwa kuzokonfirma ku Senate uko kunova kuri mangange ma Republicans nema Democrats.
Vanokodzera kudomwa vakawanda sei uye vamwe vavo ndivanani?
Vanhu vanokwanisa kudomwa nava Biden iko zvino vakati wandei, but pane vakadzi vechitema vari kunyanya kutaurwa nezvavo mumabepa nawo and uyezve mumatingati macircles ava Mr. Biden achinzi kuda ndiye anokwanisa kudomwa. But vaviri ava vanopfurikidza Justice Michelle Childs avo vari ku US District of South Carolina. Ava vakadomwa na Obama muna 2019. Kozoti va Justice Ketanji Brown Jackson avo vari ku US Court of Appeals yeku DC avo vari kunzi ndivo vanga vari favorite kuva vari pamusoro pelist yava Biden pakanzi pava nevakanzi ku Supreme Court. But mazuva ano vanhu vari kunyanyotaura nezva Justice Michelle Childs vachinzi kuda ndivo vangave next Supreme Court Justice womuAmerica ari mukadzi wechitema. Asi vakawanda vane yatingati ma reservations pamusoro pava Justice Michelle Childs vachiti vakamboshandawo vachiri gweta vachishanda nemagweta aidefenda varidzi vemakambani vachimbunyikidza kodzero dzevashandi. Saka kuri kunzi bench reSupreme Court haisi nguva yokuinza vanhu vanosapotana nemakambani mahombe, but vanhu vanonyanyorerekera kuvashandi. Saka vari kupokana nekusumudzirwa kwa Justice Michelle Childs vari kutaurawo izvozvo kuti kuda mafungirawo anogona ari mafungiro ekuda tingati kudefenda kana kusada kunyanyopokana nemakambani mahombe ayo anoti amwe acho anombunyikidza kodzero dzevanhu.
Vamasiye vari kunyanya kushora Judge Michelle Childs ndivanani?
Kupokana kuri kubva kuna anonzi ma progressives and kuri kuita kuchiita senge kuri kupesa nawo bichara pakuti ndivo vanhu vanova vachifanirwa kufarira kuti pakuitawo mudzimai uyezve ane ganda richitema ku Supreme Court. But nyaya dzakutagwa dzenhoroondawo vari gweta ndidzo dzakuita dzichimbopesana dzichivhiringidzawo vanhu.
Zvakakosha sei kuti vaBiden vadome mudzimai wechitema kuvajaji ku Supreme Court?
Ayo maitiro akakosha pakuti kana vaBiden vakaenderera mberi nokusumudzira madzimai echitema vachivaisa ku Supreme Court, sezvanapotaura kuti inenge yaita history muno muAmerica and inyaya inenge yaitika history muBlack History Month, zvokuti vanhu vakawanda vanofara and vanhu vakawanda vanotanga kuona matare edzimoswa eku Supreme Court neamo maonero ekuti kwekwane yatingati diversity ku Supreme Court.
Avo vange vari nyanzvi munezve mutemo vaKenneth Masiye vari parunare ku Texas ne Studio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reproject vote 263 rinoshora Zimbabwe Electoral Commission pakufamba kwayo isina vanhu vanopa vanhu zvitupa kuti vakwanise kunyoresa kuvota. Imwe nyanzvi mune zveutano inoshora kuitwa kwemisangano nemapato ezvematongero enyika kana kuti marali panguva iyo COVID-19 ichiri kunetsa munyika. Mutungamiri weAmerica atarisana nekuzadzikisa chivimbiso chavo chekudoma mudzimai wechitema wekutanga kudare reSupreme Court. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.